Nengo ze komiti zinoti mukuru webasa rehurumende muparamende zvakare vari gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri kashiri gurukota rezvemari vamutuli nguve vapupurai togarepi vasidi nsekera mai amai tambudzani muhadhi vamatthew nyashanu amai mari nchombo amai tsitsi muzenda varoy bhila sikelela gombo naamai spiwe mukunyaize kubva kuzanu pf nhengo dzemdc mukomiti iyi ndivamogen komichi vainocent gonese vaprosper museyami namuzvare tabita kumalo pasi pebumbiro remutemo mutauri weparamende vajacob mudenda ndivo sachigaro wekomiti iyi vachitevedzerwa nemutungamiri wesenate amai edna mazongwe vatevedzeri vavo vaviri vanoti amai tsitsi gezi navamike nyambuya inhengo dzekomiti iyi vamudenda vati komiti ichaita musangano wayo wekutanga nemusi wechishanu uye komiti iyi inotarisirwa kudoma nhengo dzichange dzichipinda mune mamwe makomiti achange achiongorora mapazi ehurumende zvichakadai nhengo dzemdc dzinoti hadzisi kuzotaura pamusoro pemotion yekutenda mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nekuvhura kwavakaita paramende mumwe vatevedzeri vemutungamiri wemdc vakomichi vati kutaura pamotioni kuremekedzo vamunangagwa pamwe nekubvuma kuti vakakunda zviri pachena
tinogodhibheta tiziva spichi iyo munhu asingatendi kuti akawina election tikaya tadhibheta tozviva spichi kazoti tatobvuma kuti munhu akawina election ka batirihana kushandisa chisimba kenda papawa zvinhu zvisina kunaka
vakomichi vaudza studio 7 kuti vacharamba vari muparamende uye vachaunza mamotion mamwe pamwe nekutaura mune dzimwe nyaya dzakakosha kuvana vezimbabwe
tinoziva tine paramendi ndeimwe platform tina macouncil ndeimwe platform tine sroc ndeimwe platform isu chatinoda chete kuramba tichitaura kuti election izvinodadirwa kusvika vana vezimbabwe vagutsikana international world yagutsikana yaona tiri kufara kuti international world yakuona kuti zveshuwa election yezimbabwe yakadirwa
mangwana chaiwo vachatura mamotion anobata zvinonetsa vanhu munyika zvakaita sekushayikwa kwemari
tine motion iri on the deck yamavhendi ari kutambudzwa tine motion zvakare iripo iri on the deck yecash crisis tine motion imwe iri on the deck zvakare yedevolution neimwe motion yemaelectoral funds so ticharola zvinhu izvi strategically intimously kuti tiite escalate
sachigaro wesangano revatori venhau dzemuparamende rezimbabwe parliamentary journalist forum muzvare venharanda langa vaudza studio 7 kuti semaonero esangano ravo zvakakosha kuti nhengo dzese dzeparamende dzipenengure mashoko emutungamiri wenyika
tiri kuda kuti spichi yacho ngaikritikwe vonyatsotaura kuti chii chinofanira kuitika kuitira kuti zvinhu zvakataurwa napurezidhendi izvozvo zviimplimentwe nyika ibudirire parliaments the previous parliaments mdct mps vaito contributa papresidential speech vachinyatsokritika vachitaura zvinhu zvakakosha chaizvo zvaitokonzera kuti nyika mapolicies aimprovwe nyika ibudirire
mukuru wesangano rezimbabwe democracy institute dr pesai rwanya vanoti kunyange zvakakosha hazvo kuti nhengo dzemdc dzitore matanho adzinoda kuti dziwane zvadzinoda panyaya dzematongerwo enyika kusataura kwadzo pamotion yekuremekedza mutungamiri wenyika hakuna zvakunobatsira
vadivo vane kodzero vanhu vemdc kuita izvizvo nokuti zvinovabatsira kuti vawane kana vari munegotiation kana pane zvavanoda kuwana kubva kuzanu munyaya dzepolitics ikodzero yavo yekuita izvizvo asi vane kodzero yavo hapana kuzokokembarasa vamunangabva hapana imwe zvobuda
dr ruhanya vati mdc ine nhengo shoma dzisingakwanisi kukanganisa zanu pf kuita zvainoda muparamende ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin manguja